Matambudziko avarayiridzi chigadza pasi mimba yomusikana. Chikurukuru ndechekuti varayiridzi vabereki vanotambira mari shoma shoma zvinopawo kuti vatadze kuendesa vana vavo kuchikoro. Saka pazuva rakadai varayiridzi vanenge vachichemawo kuti hurumende ngadzione kuti vana vese vaenda kuchikoro, including vana vavarayiridzi. Ende imwe wee yokuona kukurudzirawo kuti vana vaenda kuchikoro kucreata maopportunities emabasa munyika, nokuonawo kuti varayiridzi vapiwa mari inokwana. Asiwo tinenge tichikurudzira zvikuru kwazvo kuti hurumende itore responsibility yayo yokuona kuti vana vanoenda kuzvikoro pachena, izvo zvisingazopi kuti vana vavarombo vasare kudzimba.